Kunyangwe hazvo dora rekuAmerica rakamboti dererei huremu zvichienzaniswa nemari yemunyika yemaRTGS dollars, zvinhu zvichiri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti zvidai? Muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, avo vakambokwikwidza musarudzo vakamirira bato reZANU-PF kuWarren Park, vanoti zvichatora mavhiki mashoma kuti zvinhu zvigadzikane.
Zviri kuitika nezvekuti kazhinji mutengo ukanga wakwira, munhu anonge akuomera kuti adzikisa, anenge akuona kunge aruza mari, vhiriri mari yaanga asaita, anenge atopulana atoona mari yapinda muhomwe yatova yake. Nekudaro kuti adzikise zvekukasika hazviite, anenge achida kutombotiona nguva kuti aite yatinoti faith, yekuti anyatsoona kuti okay, zvinhu zvanyatsodzika mazvishuwa here, US dollar zvishuwa radzika here kubva ku12 kwara raenda kuuya pa7 kana pa8. Saka zvinhu zvekuti zvinotora nguva, banoti yakareba zvayo hazvipanotora more than 6 weeks vanhu vanyi maprize at least astabilize vochachidiwa ka for now, dai maprize ambostabilize aregera kukwira even kana ambomira kukwira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekudzora dhora remunyika havaoni richigadzirisa dambudziko rezveupfumi muZimbabwe.
Hapana chivimbo chachine vanhu munyika, nekuti pakaunzwa new currency yakangofanana nemba yakavakwa pafoundation isina kusimba.
Ko, chii chaizvo chakapa kuti dhora rekuAmerica rimboshaya simba mazuva apera, zvikuru pamusika wemukoto? Muzvinafundo Mugano vanoti nyaya yeRBZ yekutora zvikwereti zvemakambani ndeimwe yakaita kuti dhora remuAmerica rishaye simba.
Reserve Bank vakaasuma debt ye$1.2 billion yanga iri zvikwereti zvemaprivate companies zvavanga wanazvo petanga tine rate ye 1:1, vechida kutra kuti vatore mari iri mumarket kuti demand yeforeign currency idzikire, ndosaka rate yakudonha kublack market. Vatora rate ye 1:1, vachaibhadhara mari iyoyo nerate ye 1:8 or 1:9 inonga iri pamarket. Kutora chikwereti cheprivate sector chemakambanis ane mashareholders chotorwa nehurumende chochinzi isusu vana Mugano tisi tichachibhadhara takubhadhara mataxes, iwrong move inotipa kufara kushoma short term nekuti tiri kuona rate ichidonha. Asi pamberi apa pavachitanga kubhadhara chikwereti ichocho tichaona marates autanga kukwira, nekuti vanenge vakumupa mari iri mumarket vachibhadhara chikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti vanhu vari kuda kutanga vanzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Nyaya yeuremu hwedhora rekuAmerica ndingangoti pane inonzi black market, ndingangoti iri kuderera, dzinova idzo dziri shuwa. Asi zvinowanzoitika kana pachinge paitwawo ndingangoti kutaura kana kuti maannouncement anoitwa nehurumende kana kuti nebhanga guru remunomu, vanhu vanopinda ndingangoti munguva yekuti vanenge vakamirira kureva kuti avo vanenge vachitengesa madhora ekuAmerica pamusika mutemawo vanomboramba vakamabata vasavati vanyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara vanotipawo maonero avo. VaChitambara vanotiwo danho rakatorwa nehurumende ichiti iri kuda kurerutsira vashandi ichiunza dhora remunyika reRTGS harisi kubatsira vashandi pari zvino.
Kumushandi pane dambudziko rakakurisisa, mihoro yevashandi haina kukwira, matikati manominal wages angoramba ari zvaangari across the economy, macivil servants even more in private sector.
Zvichakadaro, nhasi chimwe chizvarwa chenyika vaGodfrey Mpanga vaendesa gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neReserve Bank of Zimbabwe kumatare vachivapomera mhosva yekudzika zvisiri pamutemo Statutory Instrument 142 iyo yakarambidza kutenga nekutengeserana nemari dzekune dzimwe nyika dzakaita semarands, mapula kana madhora ekuAmerica. Zvose izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinounza kusagadzikana munyika, zvinopa kuti nyaya yekuda kukwezva vemabhizimisi vekunze inetse.